zvikuru nezviuru zvevanhu zvaungana pamarenda anoradzikwa magamba enyika paHeroes Acre muHarare zvisinei nekupurana kwanga kuchiita mvura zvakonzera kuti mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vadamburire panzira mashoko avo pakuradzikwa kwavankomo. Vachitaura pamarenda apa, vaMugabe vakurudzira kuti munyika muve nerunyararo panguva yesarudzo, vachiti izvi ndizvo zvanga zvichidiwa nemushakabvu avo vavatsanangura semuyananisi.
Let's carry this exhortation of peace, carry it with us to our parties, so we can honor John Komo by holding elections that are peaceful. We want peaceful elections. Let's take advantage of the calm and peace. Someone has called it the oasis that we have now. The overriding common denominator is that we are all Zimbabweans. The heroes who lie here would surely turn in their graves if we betrayed their sacrifices and trust through petty personal differences that serve only to weaken us.
VaMugabe vati nyaya yerunyararo inofanira kutanga naivo pamwe nevari mune zvematongerwo enyika.
Peace begins with you. Peace begins with all of us. So peace begins with me, Robert Mugabe, with you who, I don't know who you are, all of you. You must say who you are. And then at the end, we should all sing, peace begins with all of us.
Ataura akamirira mhuri yekwaNkomo uye ari mwana wemushakabvu vaJabulani Nkomo vati varwadziwa zvikuru nekushaika kwakaita baba vavo. Vati havana kufara nerunyerekupe rwaiburitswa padande mutande reindanet rwekuti vaNkomo vakange vafa ivo vasati vashaya.
There will be rumors coming across from Zambia that he had passed on, which seemed to torment us as a family. Just like in recent rumors, when there were false media reports about his alleged passing. Such traumatizing and stressful falsehoods may only make us stronger in the knowledge that our father was a dedicated cadre who would not be swayed into giving in to whatever he set himself to do. He was a strong fighter. He was a very strong fighter. And even when his health was deteriorating, he never gave up on the fight.
Zvichakadai, nhengo yepolitibhiro yezanupf vatendaisa vanhu vamhanyiswa kuchipatara mushure mekudonha vaMugabe vari pakati pekutaura uye pataenda pamhepo vanga vachiri muchipatara. VaMugabe vari pakati pekutaura magetsi amboenda kwechinguvana zvaita kuti mutungamiriri wenyika ambopa kupa mashoko ake. Pakuvigwa kwavaNkomo panga pane vemapato ose ari muhurumende mubatanidzwa pamwe nemutevedzeri wemutungamiri weSouth Africa vaHalima Motlanthe, mutevedzeri wemutungamiri weZambia vaGuy Scott nevamwe vakuru vakuru vemuhurumende dziri kuchamhembe kweAfrica dzinosanganisira Botswana, Namibia neTanzania. VaNkomo ndivo mutevedzeri wemutungamiri wenyika weChina kufa vari pachigaro zvitevera kufa kwakaita vaJoshua Nkomo muna 1999, vaSimon Muzenda muna 2003 navaJoseph Musika muna 2009. VaJohn Nkomo avo vakaberekwa musi wa22 Nyamavhuvhu muna 1934 vakashaya nemusi weChina uye vasiya amai vavo avo vasina kukwanisa kuuya kuzoona vachiradzikwa nhasi nepamusana pekurwara pamwe nekukura uye vasiyawo vana vakawanda nevazukuru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.